Zimbabwe yapinda misangano isingaperi yakaita seii iri kuitwa kuSouth Korea. Kunana Italy vakaenda Italy Africa Summit, US Business Summit, UK kwese vanongoenda. Vachiuya zvevachipembedza kuti tasangana nevakuru vakuru vane mari dzisingaiti dzinotyisa mamulti billion dollar in tichivimbiswa kuti vanhu ivavo vachauya ndokuti munyika medu mune lithium, mune gold, mune diamond, mune platinum. Saka vanhu ivavo vachauya vachivhura makambani avo kana ekugadzira mabhatiri emazuva ano esola aya. Muchaitwa zvinoshamisira muZimbabwe.
Hazvisi kuzadzisika here zvavanofambira izvi?
Takada kutarisa zvavataurwa navamunangagwe kwemakore mashanu apfuura, dai zvaiitika zvavanotaura, Zimbabwe ingadai yatoita seDubai nhasi unoyo. Asi unoona kuti hapana kana chimwe chinobuda, hapana kana chinobatika chachichaitika.
Sei zvichizodaro?
Zvinodaro nekuti madhiri emuZimbabwe haabudiriri nekuti inyika ine huori. Wangaendawo kuSouth Korea woti tasangana nevakuru vemakambani akati, tataura nevakuru vemakambani akati, asi makambani ayo kuti vauye muZimbabwe. Nyika dzakawanda idzi dzinenge dzichida kuti zvinhu zviitwe yatingati transparently, zvinoonekwa zviri zvakajeka, zviri pachena, zvisina kubiridzira biridzira, pasina kamwe kamari kanobobuda uchinzi ipa purezidendi aka kakamari aka batisa apa minista. Ndozvatinoona ndo zviri kukanganisa investment muZimbabwe. Mune huori hwakawanda.
Vamunangagwa vati zvirango zvehupfumi ndo zviri kuvhiringa zvinhu munyika.
Vanogona kutaura navo kuti uyai muvhure mabhizinesi kuno, kune lithium, muchigadzira mabhatiri enyu emasamsung nezvimwe zvakadaro. Asi as long as pane huori havauyi. Vanoti aiwa zvigarai nelithium yenyu.
Mharidzo yavo inoramba ichiti Zimbabwe is open for business. Haina kuvhurwa here mikana yebhizimisi yavanotaura?
Vangataurawo kuti Zimbabwe is open for business, kutaurana chokwadi Zimbabwe is not open for business. Zimbabwe yakavhara.